manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumi guru 27 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inofaindisa banga reCBZ mamiriyoni mazana mana emadhora zvichitevera kubatwa kwebhanga iri riine mhosva yekutyora zvirango zvakatemerwa banga reZB Bank nehurumende yeAmerica. Nengo dzeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai dzinombochengetedzwa nemapurisa kuchegutu zvichitevera kurudziro yadzanga dzichiita kuvatsigiri vebato kuti vanyorese kuvhota muchirongwa chiri kutanga nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kombiri dzeMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai kuchegutu West vatendai Garasi pamwe navadeft mukandoona nhasi dzambochengetedzwa nemapurisa mushure mekusungwa dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Izvo zvinotevera kupinda mumisha kwaitwa nenhengo dzebato rinopikisa iri dzichikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pari kuenderera mberi chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chechipiri nemusi wesvondo. Zvinonzi mumwe mushandi weZEC ari kuchegutu West ikoko ndiye aenda kumapurisa kunomhanyara kuti nhengo dzebato iri dziri kufamba dzichishandisa zita reZEC zvisina mvumo. Vaviri ava vanonzi vazoregwa mushure mekukomekedzwa nemapurisa kuti vasazopara imwe mhosva yakafanana naiyoyi. MDCT ine chirongwa chayo chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota chinonzi chakachaya, icho chiri kuita kuti vapinde mudzimba vachisangana nevatsigiri vavo. Vamwe vagari vemuchinoi pamwe nevezvematongerwo enyika vari kushoropodza Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nekupinza basa vechidiki veZANU PF kuti vashambadzire kunyoresa kuvhota pasi pekomisheni iyi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
ZEC iyo iri pakati pekushambadzira nezveurongwa hwekunyoresa kuvhota huri kupinda muchikamu chechipiri nesvondo iri kupomerwa mhosva yekupinza vechidiki veZANU PF basa rekushambadzira chirongwa ichi. Veruzhinji vachiti havaite basa nemazvo sezvo vaine kwavakarerekera. Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti havasi kufara nekuona nhengo dzebato reZANU PF dzakapfeka nhumbi dzebasa dzeZEC vachifamba mudzimba vachidzidzisa vagari nezveurongwa hwekunyoresa kuvhota. VaDanson Mapfumo vanoti vari kushushikana zvikuru nekuona vechidiki veZANU PF vachidzidzisa vagari nezvenyaya yekunyoresa kuvhota vari pasi pebazi reZEC. VaMapfumo vanoti izvi zvinokonzera kuti vasagamuchire dzidziso yavanenge vachipa.
Ndiri kuti zviri kuitwa nevanhu veZEC kuti vatore mayouth eZANU PF vachiva pabasa rekuti vaite voter education mawadzuni usina kunaka. Tinozviziva kuti igaro zuva kuti pese panoitwa maelection vanenge vachida kuti mayouth avo ange achiwana cheuviri, asi tiri kuti isusu zvinozosafamba zvakanaka kune vamwe mapolitical parties kana vakaona vanhu varudzikwavo vachifamba mumawadzi vachidzidzisa vanhu kuti no itai zvakati plus education yacho hatizoioni ichinyatsa kufamba mune zvakanaka nakamushe mushe nekuti vanhu vanenge vava kupinda fiye.
mumwe mugari wemuchinoi aramba kudomwa nezita sezvo achityira upenyu hwake. Anoti Zeki yakakanganisa kutora nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Mugari uyu anoti Zeki ingadai yakapinza vanhu mabasa nekuda kwemapepa efundo, kwete kuti anotsigira bato ripi.
Zvakaitwa kuti vakapinda basa chokupi? Vakarutwa neZeki zaMPC uchiogana seri. And vanga ndino qualifications ataidiwa vanotora rechero kaita sei.
Munyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai mudunhu reMashonaland West vaEdward Kadewere vanoti zviri kuitwa neZeki mucherechedzo wekuti Zeki iri kuramba kurumurwa kubva kuZanu PF.
Nyaya iripo tanga tisati tambotarisa nhamo dzatinadzo neZeki inyaya yekuti it's unfortunate, we are in an unfortunate situation yekuti Zeki pachayo iri kuramba kubva kunyaya yekuti isabatane neZanu PF, isave inoshandiswa neZanu PF. Instead yaifanira kuve an independent body.
Vakadewere vanoti zviri kuita Zeki kukanganisira vanhu vanenge vachida dzidziso yakakwana yavanopiwa nevanhu vakadzidzira basa ravo. Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu vanoti vakapinza basa vanhu vakabva mumapazi ehurumende kusanganisira bazi revechidiki sevashandi vehurumende kwete senhengo dzemapato. VaNdlovu vanoti Zeki haipinze basa nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika dzine zvinzvimbo mumapato avo. Vashandi veZeki vari kufamba mudzimba mumatunhu madiki emakonde nezvimba vachiudza vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota muchikamu chechipiri chekunyoresa icho chiri kutanga nesvondo kusvikira musi wa13 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavanengezi, Zvishavanerunde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoti vane chivimbo chekuti America ichabvisa mari yezvirango iri kunzi ibhadharwe nebhanga reCBZ, iro rinonzi rakatyora mutemo weAmerica une chekuita nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende muna 2003 vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hofisi yeUnited States Treasury's Office of Foreign Assets Control kana kuti OFAC inoti CBZ yakatyora mutemo sezvo yaibatsira vanhu vebhanga reZB iro rainge ratemerwa zvirango. OFAC yakatanga yati CBZ ibhadhare mari inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana masere zvemadhora, asi mari iyi yakazodzikiswa kusvika pamamiriyoni mazana matatu nemakumi masere nemashanu emadhora. Dr. Mangudya vati vane chivimbo chekuti mari iyi ichabviswa yose, asi vashora zvikuru nyaya yekutemerwa zvirango kwemamwe vakuru vakuru muhurumende vachiti zvinokanganisa nyaya dzemabhizimusi. Asi Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haingaudza America zvekuita maererano nekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vati zviri kuAmerica kuona kuti zvirango zvobviswa here, ichionawo nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Mangudya kuti tinzwe pavamire.
Handizvova. Mare iyoyo yatoda bhadharwa, haina kubhadhariswa. Haisada bhadhariswa. Yanzi show cause why the bank should not be fined for assisting my clients ZB angas for my sanctions. For example, munhu waingari benga kuZB unotambira kuZB mari yake uyo kubhadhara kana kubhadhara school fees yemwana wake. ZB was put on sanctions, so they could not go to ZB. I tender through a third party bank for my sanctions. Asi an account kupi kuZB. So I tender ku next to any bank for my sanctions.
Ko nyaya tachinzwa kuti vacho vanga vachibata nyaya ivanga vapuwa mari inosvika 2 million icho kwadere.
Isusu wa tiku ze bengi, ze bengi utazoti noo zima commercial bengu zwa fuma 1-1.
Muzi wone zvekuti ndo zvakaita kuti mkuru we CBZ ta abiswe pabasa.
Mkuru we CBZ wakabuda kana notice kuti he was retiring with his personal business and his life, and isusu we don't know what we read. Zwe speculation, ne order interview news, dinga tineza takadaro. Ino ngati makuwa futi kunyeba, ndisika zivi. Ino kuona kuda zvinoziva chokwadi kuti ndizvo zvinoziva izvo ukandivhunza zvei kuti ma CBZ ma fine tokuti kuti hapasa pa battle fine. Number 2, ma sanctions, that's what I keep on saying, are not good for any economy. I do believe myself in incentives, not sanctions, and that but the situation ma sanctions ina increase country risk, and therefore it limits a country's access to foreign finance. Munhu badala ndi about my in country transactions, this is RTG transactions. No fine, say my offer sanctions are for cross border transactions. That is the period against my mare kunze kwenyika ipo ma sanctions ndiyo ndazviti. Dai munhu ma sanctions ari akaenda ku neku CBZ ichibenga ne ZB munhu yazovumidzwi. Those are the way my offer rules apply, not kuti munhu sima sanctions.
Governor webanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Motungamiri weMDC vamugenzvangirai vanonzi vadzokera zvakare kuSouth Africa zvechimbi chimbi nekuti havasi kunzwa zvakanaka. Vatsvangirai vakadzoka kumusha masvondo maviri apera mushure mekurapwa kwakare kuSouth Africa. Munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kutaurwa pamusoro pekurwara kwavatsvangirai ndezvemanyepo. Vanoti bato ravo ratuma vatsvangirai kuSouth Africa nenyaya dzebasa sezvo vasingafanirwi kushayikwa pamusangano uri kuitwa ikoko. Tanonoka wandi weStudio 7 abata vaMonzora kuti tinzwisise zviri kuitika.
President Tsvangirai vapenyu chose uyezve vari kuutano hwavo hwekuita zvakanaka. Hachizi chokwadi chataurwa nemapepa kuti vatsvangirai vaende kunze kunorapwa zvakare. Kwete, vatsvangirai vanga vatofamba rwendo rwavatumwa nepati pane zvavari kuita kunze ikoko. Asi havana kufamba vachifambira urwere kwete. Kune pepa rakataura iro kuti vaitwa airlifted kunorapwa zvakare, kwete kwete kwete.
Vanhu vanoti kazhinji bato renyu haritauri chokwadi pamusoro pokurwara kwavatsvangirai nokufamba kwavo.
Vatsvangirai vakakwira ndege yeSouth African Airways wega kuita airlifted kukwidzwa ndege yako yaunotakurwa yakaita kunge ambulance. Iyi ndege yavakakwira indege yanga ine vamwe vanhu vanotosvika kuma 200 wo, iwo vari passenger wo mundege imomo. Saka hachizi chokwadi kuti President Tsvangirai vanyanyisa kurwara, kwete. Within 1 week vatsvangirai vanenge vadzoka muZimbabwe kubva kune zvavanga vachinoita.
Basa ravo rokutungira bato ravo riri kufambaro zvakanaka, vari kukwanisa kuita basa ravo zvakanaka.
President Tsvangirai vari kukwanisa kuita basa ravo zvakanaka. Saka ndoda kuti vanhu vedu varege kunyanya kunetseka maningi kuti vatsvangirai havakwanisi kuzotungamira nokuti vabatwa chirwere chakati.
Zvavafambira hazvikwanisi kutaurwa.
tichazotaura kana vanga vachinge vapedza kuita misangano yavo yavanenge vachifambira kunze ikoko.
Munovatarisira kudzoka rini?
Sokutaura kwavaita musure mesondo rimwe chete vanenge vadzoka muZimbabwe.
VaDouglas Monzora vanove munyori mukuru weMDCT vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wemauto ari kutungamirwa neAmerica ari kurwisana nechikwata cheIslamic State wazivisa nhasi mangwanani kuti pane chibvumirano chekumbomisa kurwisana pakati pemauto ehurumende yeIraq nevapanduki veKurdish Peshmerga kumaodzanyemba kweIraq. Asi mubatanidzwa uyu wazokasika zvakare kuramba mashoko aya uchiti kumisa kurwisana uku hakusi pamutemo. Kushomeka kwemari munodzokorora. Nhumwa yeAmerica amai Nikki Haley vanoti Democratic Republic of Congo inofanirwa kuita sarudzo gore rinouya idzo dzasendekwa kwenguva yakareba. Amai Haley vanoti kana nyika iyi ikasaita sarudzo idzi haisi kuzowaniswa rubatsiro kubva kunyika dzepasi rose. Kushomeka kwemari munyika nekushayikwa kwemari yekunze kwavakupa kuti vamwe vanhu vatsvake nzira dzinoita kuti varerukirwe kutenga mari padande mutande vachishandisa unyanzvi hwechizvino zvino mukutenga zvinhu kunze kwenyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chekushandisa mari padande mudande cheBitcoin chiri kuita kuti vanhu vakawanda vakwanise kutenga zvinhu kunze kwenyika. Munhu anoshandisa kadhi rake rekubhanga kana iko cash kutenga Bitcoin rinoenderana nemari yaanenge anayo mushure mekunge aona mutengo weBitcoin musi waanoda kuita izvi. Mutengo weBitcoin unochinja nguva nenguva zvekuti nechina wainge uri pazviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu emadhora. Vanhu vanokwanisa kutenga kutangira pachidimbu cheBitcoin zvichikwira zvichienderana nemari yaunenge uinayo. Nyanzvi munyaya iyi vaPardon Gatsi vanoti veruzhinji vari kuona zviri nani kuchengetedza mari yavo nekutenga maBitcoins sezvo vasina chivimbo nemabhanga munyika ayo ari kutadza kuvapa mari dzavo.
Vanhu muZimbabwe vakutenga Bitcoin because vari kutyira mari yavo kuti inozoita zvayakaitika muna 2008 zvokuti vanozomuka musisina. So vakatenga Bitcoin vanokwanisa kuichengeta iri Bitcoin kudaro sezvo uremu weBitcoin huri kukura everyday.
Vagadzi vanoti Bitcoin imari inoshanda chete paindanet uye hapana mutemo unosungira mabhanga kutaura zvinofanirwa kuitwa nemaBitcoin. Vatengi nevatengesi veBitcoin vanosangana padande mudande rinonzi golix.io. Mumwe mushandi weGolix muzvare yeukaika Sangaya vanoti pamusoro pekuchengetedza mari dzavo paBitcoin vanhu vanotengawo zvinhu zvekunze sezvo mari yekunze isiri kubatika.
Kama Bitcoin the electronic form of currency inoshandiswa kubhadhara zvinhu over the internet like my online payments. Vanhu varida kutenga mota, vanhu varida maybe vanenge vane vachida kubhadhara vanhu vari overseas, maybe my suppliers pane zvavanenge vachida kutenga because pane kana vachida kutenga mota before I did not accept my Bitcoins. Then pane zvimwe futi zvimwe zvekuti zvinova ma places ano accept futi my Bitcoins. Saka vanhu vanenge vachida kungobhadhara ma payments avo via my internet.
Mosvare Kasangaya vanoti izvi zviri kurerutsira vanhu sezvo Bitcoin richitengwawo neiko cash kana bank transfer izvo zvisingadi mari yemusho.
So zvinorerutsa in a way yekuti kumatenga maBitcoin achona unenge uchingoita unotransfer iyoyo like bank transfer kana kuti iko cash haisi cash ka unotransfer that and then umatenga maBitcoins ungomatumira straight kune munhu wachona ari kuda kumareceiver or kwauri kuda kuita payment yacho. So zvinova easier because haufanira kunombonotsvagana necash kumbomira mu queue mubank zvese izvozvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzakadai vatawanda karombo vatiwo chirongwa chekushandisa mabitcoin chakanaka zvikuru panguva iyo Zimbabwe yakatasana nematambudziko emari. Vatiwo izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe iri kufambirana nedzimwe nyika. Kunyange hazvo dzimwe nyika dzakabudira dzava nemakore anodarika mashanu dzichishandisa bitcoin, zvizvarwa zveZimbabwe zvakatanga kushandisa nzira iyi muna 2015. Muzvare Kasanga yavanoti huwandu hwevanhu vari kushandisa bitcoin huri kuramba huchikwirira kunyange hazvo pachine kakutya muvanhu vakawanda vasati vava neruzivo nezvebitcoin. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya imwe chete yemabitcoin, chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaChristopher Mapondera vakabatana nechimwe chizvarwa chemuAmerica vaSinclair Skinner muna 2015 mukuumba kambani yeBitMari iyo inoshandisa unyanzvi mukutumira mari kunyika dzakasiyana-siyana nemutengo wakaderera. VaMapondera vanoti kunyanga hazvo kambani yavo ichishandisawo nzira dzekubhadhara nadzo dzeBitcoin, vanotambira mari dzakasiyana-siyana dzinoshandiswa nevanhu munyika dzavanenge vagere. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kambani inonzi BitMari inoshandisa inonzi Bitcoin technology or blockchain technology. So kambani yakapiwa mvumo yekuti tinge tichitumira mari kumusha. Pari zvino tiri kutangisa nemuno muAmerica nekuUK. Asi chinangwa chedu ndechekuti tipedzisire tave kunyika dzese dzeAfrica. Tine zvizvara zvekuZimbabwe zvatiri kudzidzisa basa iri. Ndova tichazoshandisa patine takuenda kune dzimwe nyika. Vava kunotangisa makambani manyowani ikoko and so forth.
Totarisa zita vaMapondera, BitMari. Vamwe vanobva vangoshandura vachisa muna Bitcoin. Zvinodyidzana here Bitcoin nekambani BitMari?
Well, in the sense yekuti we use Bitcoin technology or blockchain technology, okay? But tinoveone mukana wekuti nemamwe makambani atinoshanda nawo kana munoida kuwana mabitcoin anogona kuti aningirike awane. Pane makambani mamwe fusezi akaita na PayPal and so forth vano accepta chi payment in bitcoins and so forth. Saka chini chemunhu anenge akutosarudza kuti ndochi chaari kuda. Asi isusu urongwa hwedu hukuru kunyanya ndoti kana iwe uri kuno kuAmerica uchida kutumira mari kumusha, ngati tutumira $100. Munhu kumusha anosvika achipiwa chi $100. Iwe kuno kuchaninge uchingobhadhari chi mafees akutumira chi ekutumira mari.
Vanga vari mumwe mukuru wekambani yeBitMari vaChristopher Mapondera vari pano pamastudio edu muWashington DC. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zviri kuitwa munyaya dzekutora nhau muAmerica umo vari kushanya pari zvino. VaNyamutumbu vari pachirongwa chiri kukokerwa nehurumende yeAmerica pasi pebazi reState Department. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navo pamusoro perwendo rwavo kuno kuAmerica.
Tauya kuno kuAmerica kuchirongwa chavanoti icho ndechevayeni vavo. Tiri kuno nevamwe vemuno muAfrica venyika dzakasiyana siyana kuti tidzidze maitiro avanoitawo kuno, mabatiro avanoita basa kuno, matongerwo anoitwawo nyika yavo, kuonesana kuti ndezvipi zvingava zvakanaka kuti titeedzerewo, kana ndezvipiwo zvimwe zvatingafungire kuti aiwa apa zvingadewo kugadziriswa mungava munyika mavo kana kuti pasi rose reAfrica. Saka tingori kuno kuti tidzidze nekupangana mazano.
Makawanda sei vakabva kuZimbabwe?
KuZimbabwe tingori ini basi vakatora mumwe chete munyika dzedu dziri muno muAfrica.
Muchange muri kushanya kumwe kupi imo muno muAmerica, uye zvezvii zvamunofunga kuti muchadzidza zvamuchanopakurirawo vamwe kumusha?
Tatangira muno muWashington, tichibva muno tichaenda kuNorth Carolina vhiki anoteera. Vamwe vachaendawo kuTulsa, tozonopedzisera tiri muChicago. uko kwatiri kunotarisa kuti tingonofunda zvakasiyana siyana muno muWashington. Chikuru kwangu kuri kudzidza mafambiro anoita hurumende yavo nemafambiro anoita kunyamwe zvokutepfenura nezvokutapa nhau zvavanoita muno. Chikuruwo pari zvino zvandiringati ndatomboti ndaona ndechekuti hurumende haityi vanhu vayo. Muno takasvika kuWhite House uku kwatakatosvika tichiona vanhu vaine zvichemo zvavo pamusoro pehurumende vachiratidzawo vakasununguka kusununguka kupira zvichemo zvavo kuhurumende, zvinova chinhu chatinotidai kuZimbabwewo tazvigamuchirawo zvakadaro kuti munhu anokwanisa kungosununguka kuti apire zvichemo zvake nezvimwewo zvizhinji zvatiri kupangana maerano nekutapwa kwenhau.
Vanga vari vaNigel Nyamutumbu veMedia Alliance of Zimbabwe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari pamuzinda weVOA Studio muWashington DC.
Mutauriri webazi rezvekuchengetedzwa kwenyika muAmerica muzvare Dana White vanoti ISIS yava pedyo nokuparadzwa uye varwi veISIS vari kukanda zvombo zvavo pasi vachizvipira kumauto eIraq pamwe neSyrian Democratic Forces. Mubatanidzwa wemauto ari kutungamirwa neAmerica wakatsigira mauto eSDF apo akarwisa ISIS akatora guta reHawija, akavatsigirazve apo vakasunungura guta reRaqqa raive guta guru reISIS. Vanhu vemuIraq nemuSyria vanopfuura mamiriyoni matanhatu vakasunungurwa kubva mumavoko eISIS. Mubatanidzwa uyu ucharwisa ISIS pese painenge yangoonekwa uye icharonda varwi vekune dzimwe nyika vari kutiza kuti vagonotanga kurwisazve vave kune dzimwe nzvimbo. Mauto ehurumende yeIraq achitsigirwa nemauto emubatanidzwa ari muSyria akasundira kunze ISIS. Mumakore matatu apfuura, mauto eIraq aitsigirwa nokudzidziswa nemauto emubatanidzwa akabudisa ISIS kubva munzvimbo dzinopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana yenzvimbo dzese dzaive pasi peISIS, kusanganisira guta reMosul muna Chikunguru, vachisunungura vanhu vanopfuura mamiriyoni matanhatu. MuSyria, mauto eSDF nevarwi vemakedzi nemaArabhu vakabatana mukurwisa ISIS kusvika Raqqa yasunungurwa. Mumwe wevakuru vemauto emubatanidzwa Kellen Ryan Dillon vanoti chinangwa chavo ndechokuderedza kutambura kwevanhu apo vachitsvaka varwi vanopfurikidza mwero mumipata iri padyo nerwizi Euphrates. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maayerengerwa neni Tanonoka Wande.
Tirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, kuchange kune makuwerere mukupera kwesvondo apo zvikwata zvenhabvu zvichatashurana mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mangwana, muBaobab Stadium muchange mune mutambo mukuru wenhabvu pakati pengezi Platinum Stars neDynamos. Idzo dzakatsomana muurongwa wekurwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi mashanu nemasere pasi peFC Platinum, asi yakasiyawo ngezi Platinum Stars nepoint imwe chete, zvekuti chikwata chinotedza muBaobab Stadium mangwana chinosara zvikuru muhondo yekutora mukombe uyu. FC Platinum iyo yatamba nhasi masikati neHarare City ndokuita mangange 0-0 ichiri pamusoro pegungano iri nemapoints makumi matanhatu maviri pamusoro peDimbare. Vatsigiri veDynamos vanoti vari kuenda kumhondorongezi zvekuti nhandare yeBaobab Stadium iyi ichange yakazara kuti tashu. Mutambo uyu uri kukurumidza kutanga kuitira kupa vachafamba kubva kumativi mana ese enyika nguva yekudzokera kudzimba dzavo kuchiri kwakachena. Mutsigiri weDimbare vaPonsent Mondiwa vanoti vachange varimowo muBaobab.
Amangwana bora tinataka rutori miri rak. Asi ha tukungona tisha wina zedu. Chawaru wa 3-0. Do my results, the best result ya tuki expect.
Tinotenda kariyati vateriri musakangano chirongwa che Live Talk na 8 PM apo tiri kutarisa musangano wemadzishe waitirwa mubulawayo uko madzishe apiwa zvikakarara zvemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.